tataura chipa vanhu simbiso direction kwatakabva tiri kuenda semusangano wedu havafani kurunda hope kuti tiri kuenda chinhu chatasimbisa chikombe chekuti mavalues omusangano MDC akataura mubatsa democracy kuitira nezinhu dom hazvifani kubetraywa akusunga sungwa izvozvo tichiendese mberi ava the part of the party ichachuzwa navanhu part of choice party ichabatanidza vari vezimbabwe party ichabatanidza maboka ese ari muzimbabwe edza mapolitical parties here edza kuti machurch ida ichashanda nemastakeholders bato redu rine richikura
muri kuti imimi mune zvinangwa zvokuti izvo bato renyu ribatane nevanhu vese kuita kuti risimbe mukurwira kodzero dzevanhu pane matanho here amuri kuita kuti miedze kubatanawo nechikwata chinotungamirirwa naNelson Chamisa musati mamboenda kunobatana nemamwe mapato
chekutanga ndechokuti ipo zvino tine kana neprogress yokutsvaga replacement yavashangirai paextraordinary congress ndechokutanga so that tinogadzira chishenu yemdc na leader so that atakana mandate from the congress zokuti ibatani achishuka vashangira zvakangasiya vaita nekuti batanai nechinhu chikuru kubatana kwete kuvengana
pane mashoko ari kuti izvo imi mati izvo munogona kushandisa zita remdc alliance ichokwadi here ichocho
handisi munoziva kuti mamp atakabvisa muparlamend nemarikos mamp awa akasiya nzvimbo akabva pamdc alliance list atimabvisa and macambelas apakabvisa zvakare akabva pamdc alliance list and mdc alliance is the mdc agreement itrade name rakabuditswa out of there and with the mandate and MDC agreement, MDC gained power over the MDC alliance MPs and MDC alliance contracts. So not the MDC alliance has. Couldn't the MDC alliance electoral party?
MDC alliance in a mapato anoshika manomwe akaumba MDC alliance. Imimi mapato aya ari kudivi kwenyu here
vatiri vabvisisa pana vamwe vatinavo
vateereri vakateerera panguva ino vanganzwa kuti kudii muri kuenda here kunopinda musarudzo dzemabyelection muchishandisa zita rekuti MDC alliance
togadzirira izvezvi kuenda kumabyelections because zeki yatanaudza kuti vetsoon vachabva paprogram forward maelections ihinde sometime in december butoprogram but it's still a bit delivering our did want to get it we knew the identity is worse from 2018 election because it's going to be the next election to 2023 when the 2018 election up to 2023 our identity you know candidates